Kuno kumanikale nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzitarisirwa kunge dzichivhoteswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako. Uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika. Dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chiefs Hall nekumwewo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF kumanikaland vaKenneth Saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa. VaSaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana. VaDaniel Mackenzie Ncube, sachigaro weZANU PF kudunhu reMidlands, ndo vari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland.
Zviri concerning my ballot papers, kuti my ballot papers akashota, but taona kuti sezvo ballot papers akaprintwa ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera, saka taabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota apa, kuitira kuti pamwe panopane pavhota vari vashoma totora maballot papers titiwa move achiinda kumwe, so that munhu wese apiwe mukana wokuvhota.
VaMackenzie Ncube vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka, vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere. Vanoti zvakare mamiriro ekunze akanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi.
Ari zvino tichangopedza kudiploya zvatitorera nguva yakati all, asi vanhu vaida inda out kuitira kuti vanhu vese veZANU PF vane chido chokuvhota vapiwe mukana wokuvhota. Isu seZANU PF tisu tinosimbisa zvikuru democracy, saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true, iri right, and inoencourage kuti vanhu vazviexpresse zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire.
Zvichakadaro, vaMackenzie Ncube vanoti ZANU PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano.
It's important kuti COVID-19 kuti maregulations acho atevedzere sezvari, nokuti zvino yakusimukira zvakare. Saka tidi kuti vanhu vedu vakuvara neCOVID-19. Saka face masks, sanitization in some cases, using sanitizers, zviri kutevedzekwa. Saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of COVID-19.
Vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu reManicaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo, muzvari Cecilia Gambe, vamuparutsa naamai Lorine Mukodza. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedhamoyo.